Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 25/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. United Nations Development Program inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vanoita zvikuru mazana maviri nemakumi mashanu vakaona dambudziko redutu mupengo idai.
Zvivo vari kuti vakomana varobva kuZimbabwe vauya kuno vachititorera mabasa kutiigosara tisina mabasa, saka ivo vari kuti vakomana vanobva kunyika kwedu kungavatiwe mabasa, ivo vatere mabasa acho kuvarungu vasiandira vachidonhaurinyaya zvimwe zvamuno mubhedheni.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kutyaira marori makuru muSouth Africa zvinoti zvaya kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoitwa nezvizvarwa zvenyika iyi.
Nokuti kuZimbabwe hakuna kuva nezvana kuti pari zvinhu hakuna chinhu kuZimbabwe, hakuna mari, mari iri paichatenga.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda uwandu wezvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekupema muBotswana huri kuwanda. Tichwanza zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. United Nations Development Program UNDP inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vanoita zvikuru mazana maviri nemakumi mashanu vakaona dambudziko redutu mupengo idai. UNDP inoti zviuru zana nemakumi maviri nerimwe evanhu vanogara mumaruwa echipinge asi vanoda batsiro yezvekudya, sezvinoitawo zviuru zana negumi nezvina zvevanhu vari kuChimanimani. UNDP inoti mhuri dzinoita zviuru makumi matatu neshanu idzo dzine madzimai anopfuura zviuru zana nemakumi maviri nevana vanopfuura makumi matanhatu ezviuru vanoda pekugara. UNDP inoti Chimanimani neChipinge ndidzo nzvimbo dzakanyanya kukuvadzwa nedutu mupengo, uye nzvimbo zhinji mumatunhu aya hadzisi kusvikika nanhasi, zvikuru sei Chimanimani. UNDP inoti zvirimwa pamwe chete nezvipfuwo zvakaparadzwa mumatunhu aya ayo anoda rubatsiro rwakawanda kusanganisira magetsi, mafoni nemvura yakachena. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kutyaira marori makuru muSouth Africa zvikuru mudunhu reDurban zvinoti zvaya kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kurwiswa kwazviri kuitwa nezvizvarwa zvenyika iyi, izvo zvinonzi zviri kupomera vabva kure mhosva yekutora mabasa avo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reDurban, vaPatrick Makuvaza, vanoti zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuvhara migwagwa zvichitsvaga vachairi vemagonyeti vanobva kunze kwenyika zvichivatorera dzimotikari pamwe nokuvarwisa kana vada kuramba nemotikari. Vanoti kunyange hazvo vari kubatsirwa apo nepapo nemapurisa, vari kugara vachingotya sezvo izvi zvava kuitika zuva nezuva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kuti zvinhu zvakamira sei. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamakuvaza pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino izvi tinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo yeDurban. Nzvimbo yeDurban munomu ndo mune muri kunyanya kunetsa nhau yacho, nekutiwo vari kuti vakomana varobva kuZimbabwe vauya kuno vachititorera mabasa kutiigosara tisina mabasa, saka ivo vari kuti vakomana vanobva kunyika kwedu kungavatiwe mabasa, ivo vatere mabasa acho kuvarungu vasiri kushandira vachidonhaurinyaya zvimwe zvamuno mubhedheni.
Asi chiri kumboita kuti ivo vasawana mabasa amuri kuzopiwa imichi.
Dambudziko riri kuitika ndiri kuti patakapinda muno isusu mudhebheni taane taimu tichigara muno mudhebheni. Saka takasvika varungu vachatanga mabhizinesi. Saka izvinezvi tagara mumakambani ma 7, 8, 9 years tagarisa mumakambani. Saka varungu vari kutenga mota dzakanaka. Saka taakufamba nemota dzemhando yepamusoro dzechimanje-manje. Saka vakomana vamanje vanenge vakuona manje kuti vanenge vanyanya kutara kumashure. Saka vaakurwisa varungu manje nesu vasenzi vacho kuti aiwo. Vakomana ava vatitorera mabasa saka ngavatidzokera kunyika dzavo.
Mungatsanangura kuti vari kurwisai nenzira dzipi?
Paimbopika marori pamaso ndapuraya mwedzi yayo yapera iyi pane marori akambopiswa kunzvimbo yemoyo ripo. Asi zvinezvi vakati nhau yekupisa marori haisi kubatsira saka ngatobatsira bezvekutopisa iye mutyairi wacho pache zvake tosiya rori negood guy isina kubatwa-batwa totopisa iye mutyairi wacho tikauraya madhiraivha acho ndokuti zvifambe. Saka pari zvinezvi vari kurwisana nemadhiraivha havanene marori evarungu vari kurwisana nemadhiraivha chete vachivhara mugwagwa yese nebuda muchimbuzi.
Zvakapedzisira kuitika rini zvamuri kutsanangura izvi mukoma makwasi?
Ndingati nhau yandiri kutaura iyi nhau iri kutoitika pari zvino nekuti nezuro kunzvimbo yeprince park uko ndokwa zvakatanga nako vachipinda nemutaura mudhorobha redhebheni saka nhasi vanga vari kwedu kuporti kunzvimbo yehabha. Kuprince park kunonzi vaitorwisa vanhu vachitopinda nemudzimba vachitora midziyo yavo vachitoenda nayo vachipfanya dzimwe motikari dzinotakura mota dzinobuda munyika dzichienda kune dzimwe nyika dzemajapani. Saka nhasi vanga vari nzvimbo yekuhabha uko kuna bedi uko kwavanga vari kurova vanhu vamwe vachibayiwa nemapanga vamwe vachitorerwa masiye ematiraki marori achiwa akavhara mugwagwa yese nekuti patombomirirwa kubva kuma2 kusvika kuma6 hapana chachifamba ipapo vanhu vanga vakatomira.
Saka mapurisa nehurumende zvesouth africa vari kuti nenyaya iyi mati mambono mhangara here?
Zvinhu zviri kuitika nekutaurika mumapepanhau nemumasocial media imomumu zviri kufamba zvichitaurika asi hurumende zvayo hasati yanzwa kuti iri kutora danho ripi asi mapurisa ari kutibatsira hatingadi kunyepa mabutiti ari kutibatsira chaizvo ari kumirewo nesu achitivharidzira varidzirewo kuti vakomana ava vasaite noizi yavo asi sekuona kwangu noizi irikuratidza kuti ichaenderera mberi nekuti migwagwa yacho vari kubvara vari kutiwo vakomana vekumbanza vadzokere kuzimbabwe havachavada vanobva kune dzimwe nyika vese vari kuti ngavabude vari kuteera mari yesiketi ndo vavakandangana navo.
Saka imiwo muri kufunga kuita sei semutyairi wemaroriya muri kufunga kuramba muri musouth africa here muchiramba muchityaira kana kuti muri kufunga kumbosiya basa?
Kusiya basa kunonetsa baba nekuti kumba hakusati kwamira zvakanaka vanhu vanoda kuenda kuchikoro vanhu vanoda kudya. Dai kumba kwavo kwamira zvakanaka taiti tinomboenda kumba tombonogara tombosiya basa nekuti hatichaziva kuti zuva kubuda kwaro nekuvira kwaro tinenge tiri pasi nekutoti nhasi takaifanira kuve tiridziwo munzira izvozvo tichishanda basa irori bhati izvozvitapiwa kumba nenhau yekuti migwagwa yacho na yakavharwa ende situesheni yacho yanga iri munzvimbo yedhebheni yanga isiri kubatsira nekuti munomi vacho vari kungoti vakasvika pamarobhoti vari kuvhara marobhoti yese vovhara migwagwa yese vakasvikira kana paine mutyairi wekune imwe nyika vanomutorera machii votora rori yake vanovharisa kuti mugwagwa. Saka ukaita naro navo vanogona kukuraya kana kusvitira zvimwe zvinhu zvinokuvadza.
Avo vanga vari mutyairi wegonyeti vari chizvarwa chezimbabwe vapatrick makwaza vari parunare kudurban south africa nachonga kandemiri westudio 7. Mushure medombo rinofungidzirwa kurema matani 15 rakunguruka richibva mugomo remapadza kubhikita nemugovera, hurumende yakabudisa mashoko ekuti vanhu vanogara padyo negomo iri vangwarire matombo angangodonha zvekare. Mvura yakawanda yakanaya ndiyo inonzi yakakonzera kudonha kwedombo iri. Vamwe vanogara padyo negomo iri vanoti kunyange hazvo matombo ari mugomo iri achiratidza kuve akasimba havazive zvingaitika kana mvura yakawanda ikauya zvekare. Umwe wevanogara padyo negomo iri Muzvare Itai Dhuve vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo gomo iri rine nzvimbo dzinoera, vanhu vari munharaunda yaro vakagutsikana kuti zvakaitika izvi hazvinei nekuera kwenzvimbo idzi asi kuti zvakakonzerwa nemvura iyo yavanoziva kuti yakaparadza zvakadini matunhu mazhinji munyika.
Pakanaya mvura paya matombo aya anenge akamurira mvura yakawanda akaremerwa. Saka dombo iri kwakuri kufendwa kuma 77. Dombo rakakunguruka richibva pamusoro soro. Ndokuinda kunorovera rimwe dombo rakanga riri munzira maro. Saka rarovera rakabva ratobudisa mumwe moto pakata chiuti. Saka dombo iri rakakunguruka rikaenda nechemuzasi. Hapana wakakuvara. Yakangokuvadzawo miti nezvimwe minda yakanga iri padhuze. Hazvevhokano zvotaura hapana.
Vanhu pane chavanofungira here, pane chavari kutya here nekukunguruka kwakaita ibwere?
Dombo rakangokunguruka raremerwa nemvura. Mvura parinenge rakabatira ivhu rinenge ranyanya kunyorova. Saka rinoshayiwa balansi rokunguruka. Vanhu vanga vazhinji vakanga vari pedo pedo vanga vakutotyira kutoti mamwe matombo anogona kungokungurukawo.
Pane vehurumende here vakauya kuzotarisa gomo iri nematombo aripo?
Vehurumende vakaenda vekwaDA vemubhikita vakaenda, mamwe mapurisa akaenda. Ndo vatakavona vachinda vakanozvionera. Nguva iyoyo chizvokwadi chaibuda muchadenga nyaya yekurovera kwamatombo iwaya nemoto wanga wabatira. Asi chakangozoti gare gare ndobva changozopera hacho.
Saka pari zvino vanhu vari kugutsika navo kuti hapana zvimwe zvinhu zvakaita sezvechivanhu zviri kunetsa ipapapa.
Aya, zvino vanhu vanogutsikana kuti matombo akadonha, asi sevanhu vatemawo vanenge vachingofungawo kuda pane zvinenge zvarefika nemafambiro anenge aita vechidiki mazuva ano mugomo iroro, nekuti inofungidzirwa kuti pane nzvimbo dzinenge dzinoyerayera.
Asi iko zvinoizvi munoona kuti matombo achiripo acho akagara zvakanaka here, akasimba zvokuti haanga kunguruki zvekare?
Aya, zvino kuri kuti kwauya imwe mvura ikatonaya, kune chansi yekuti kunogona kukunguruka mamwe. Bhikozi pakapfuura naipapo nedombo rakanga riri gurusa rakasiya nzira hombe chaizvoizvo. Saka kune mukana mukuru wekuti mvura ikangonaya. Chero mukufamba kwemhuka nevanhu nenetsa zvogona kungozotsimwa musi rogona kungokunguruka rimwezve.
Avo vanga vari umwe wevanogara pacho negomo Mapadza, Muzvare Itai Dhuve, vari parunhare kubhikita neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaremara zvave kuendawo kuBotswana neSouth Africa kunotsvaga mafuro manyoro nekuda kwekushaya mabasa uye kuoma kweupenyu munyika. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 mumadhorobha eFrancistown neGaborone muBotswana inoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekupemha huri kuwanda. Vachamunorwata pia vane makore makumi matatu nemanomwe vanoti kupemha muZimbabwe kurindira kuyosembwa.
Nekuti kuZimbabwe hakuna kuwane zvawana, kuti pari zvino hakuna chinhu kuZimbabwe. Hakuna mari, mari iripo haichatenga.
Vatapiwa avo vanofamba newheelchair vanoti kushayikwa kwemari neurovha uhwo hunofungidzirwa kuti hunosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana ndiko kuri kuita kuti vararame nekupema.
Hurumende Botswana ndeitekurudzira kuti nevanhu vacho vari munomo munyika mayo vane tsitsi nerudo yokundisapotawo kutsigirawo inini nerubatsiro rwavari kundipa nawo evzuva nezuva.
Mumwe muchairi wemabhazi anobva muHarare achienda kuFrancistown vaArthur Chipendemi vaudza Studio 7 kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga mafuro manyoro munyika dzakaita seBotswana neSouth Africa wakatanga kuwanda gore rakapera.
Ndiri dhraivha anodhraivha mabhazi from Harare to Frankstown. Ya, tiri kuonawo vanhu vakaremara vatiri kumbopota tichitakura kunyanya kubva end of last year. Pane vanhu vari kuuya kuno kuBotswana vachiuya kuzopema asi isu patiriuvatakura tiriungovatakura tichivabatsira for free. But iko zvine sometime vanhu vacho manje vaakuda kupota vachitakunetsekana kuti vatakure because vaakuda kuuya each and every week. Saka izvino zvine zvauda kupota zvichiremera kuti tipote tichivatakura each and every week because vaimbouya zvavo kudhara apo neapo, but this time vaakunyanya kuuya.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinorarama nekuruka mudhorobha reFrancistown muzvare Miriam Muzviti chinoti mweya kubatsirawo chisipo muZimbabwe nokuda kwenhamo yapfunya chisero. Muzare muzviti vanoti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe riri kutotsvaga wanga rupe rubatsiro nokuda kwekushaikwa kwemabasa munyika.
Abled nemadisabled hachina vese tiri kutambura kuwana mari. Tatambura hatina kana mari. Imagine kuti pandakaenda kuZimbabwe muna December ka iwo unenge washanda wati uri kutambira kana pamwe toti uri mupurisa kana kuti uri musoja watambiriswa 450 bond. Shangu yechikoro ndakaiona icha 93 bond iwinibrena iwo une vana 4 uri kuda kubhadhara rent uri kuda transport yekuinda kubasa vana vacho kuda transport yekuinda kuchikoro. Saka yekuzoti upe munhu ari kukumbira mari hauiwani nokuti even newe uri kuda kutokumbira.
Zvinofungidzirwa kuti vanhu vari pakati pezviri mazana mapfumba mwe 900,000 nemiliyoni imwe chete nezviri mazana mana 1.4 million vanorarama neurema. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri papepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pekuwanda kwenzendo dziri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vamwe vari kuti nzendo idzi dziri kutora mari inofanirwa kubatsira vanhu munyika. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro pavaJoshua Nkomo, avo vanonzi deno vanga vari vapenyu vaikwanisa kubatanidza vanhu. MuHerald mune nyaya inoshora National AIDS Council pamusoro pekutengesera vakuru vakuru vekanzuru iyi mota dzebasa nemutengo wedhora rimwe chete pamotikari. MuHerald mekare mune nyaya yeZimbabwe Power Company, iyo inonzi yamisa tenda yayakange yapa kukambani yekuIndia kuti igadzirise Munyati Power Station. MuChronicle mune nyaya yekereke iri kukumbira mari kuvanhu kuti iendese umwe mudzimai akarumwa zvakaipisisa neimbwa dzinosvika shanu kunorapiwa kuSouth Africa kana kuIndia. Tasvika nguva yedu yokunzwa zvinotaurwa navateereri veStudio 7. Iyi nguva yatinokupai mukana wekuti muzvitaurire mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makabiva shamarari veStudio 7. Ndinokutendai nebasa guru ramunoita madzadika. Mwari ngakomborere uye nebasa ramunoita guru. Tinowanzwa zvinhu zvakasiyana siyana zvamunotitumira. Isu vamwe hatina matv, hatina maredhio anogona kubata kumusha sezvo tiri muSouth Africa. Tinotemba nemi, rambe makada nebasa guru ramunoita. Chechipiri, ndinoda kutiwo nematambudziko paZimbabwe yese yakawirwa nedambudziko rechimani mani vemvura yedutu mupengo. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinochemedza, zvinhu zvinoshungurudza, zvinotidya mwoyo. Kana isu tiriwo sevana veZimbabwe zuva rezvenyika yacho. Ende chimwe chinonyobva chanyobata ndechekuti zuva rakaitika zvinhu izvi takanzori purezidendi vabuda. Purezidendi anobuda achienda kupiko mumba make muri mumafiwa. Baba vangatibve musha imumba mafiwa here. Right now tiri kunzwa kuti vari kubuda vari kuenda futi kuSouth Africa kuti mumwe musangano. Weinawo mumba mafiwa, mumba vana vari kuchema. Mari yacho uri kuwetsede wadhonetera vana vako. Vana vako vari mukati umu. Handiridai zvidzi, dai zvidzi, dai tirobatsirana. Kugova kwacho chikafu chacho, makutasanzwa kuti pachizanu zanu pavo. Izvi ndofanira kubatsirana tese pachedu. Ini kuona kwangu ka president ka, you are heartless. Kana muchindinzwa ka, you are heartless.
Hallo, vashamarari veStudio 7. Ndinokupasisai panguva dzinedzi. Rangu ndiri Johane, ndiri kuno kuPitori. Ndinoshushikanawo nezvinoitika kumusha. Masoja ari kuponda vanhu, vari kuuraya vanhu, vari kuita zvese kuvanhu. Hatizivi kuti yona zano PF iri kukonzeresa mhirizhonga muZimbabwe kana iri kuchaiponda vanhu. Enda kuzotonga chimhuka here kana kuti enda kutongei? Vanhu vari kushungurudzika, vanhu vari kuchema. Zvinonzi musachema, nyararai. Kana mwana aine nzara zvinonzi musachema, nyarara. Vakomana ivi.
Vakadii vatatu vedu veStudio 7. Ndiri muno muSouth Africa ndichizvagwa cheZimbabwe cheMashonaland province ndoshushikana chaizvo nendambudziko rakawira hama dzedu ndichitenda kune avo vari kukwanisa kubatsira kuita madonations ekubatsira kuhama dzedu dzakagwara nendambudziko iyi. Ndichikumbirawo kuti handizivi kuti pamacontributions anenge aitwa nevanhu pari kuitwawo here follow up yekuona zveshuva zvinhu zviri kuenda kuthe right person inoenda sinzi nyika yedu yagara yakushandisa huori nepasina kufanira.
PaStudio 7 muri seiko vatepenyu vevayo kunotepa chikafu chinogutsa. Tinokutendai. Ini ndinotorowo nemubvunzo kuti munyika yekwedu hamuchina here vanzwi vemweya chaiko, mweya mutsvene? Akomana, hamuchanamatwo here munyika medu? Hatiudze kuti chiri kukonzeresa zvese izvo zvese zvokungoitika chikumbori chii? Mhosva yacho ndeyei? Inoda kuripwa kupi, kunani? Aiwa vemweya ngavambotibetsera. Vemakereke please, chimbonamataiwo vaprofiti vafundisi. Namatai mutiudze kuti chii chiri kunetsa, chii chiri kudiwa munyika medu. Tatenda.
Ya, indofona ndiri kuno Cape Town, Zimbabwe lobva kumasvingo. But isongoro vakuru vedu ivava vavarege kutiitira zvekutamba zvakaminama. Munhu wobuda uchaya maprivate jet unananga kunana South Africa, kunana hatizivi zvavanga vachifambirwa zvakakosha zvakadini izvo kusvika pakuti ropa revanhu tinotreuka nevapurezidendi asipo. Tizivi kuti anoshanda oga here kana kuti ane vaanoshanda navo.
Makadini henyu muri eZimbabwe kuti mana ese dzinyika tingadai tiri nyaya vashamarari veStudio 7 kunyaya. Nyaya yangu ndichangoisa muchidhimbu inyaya yadikisa inyaya yezvenhapfu izvi. Tachikakukumbira kuna vafilton vafilton tamabo vamena dai vatitsvakirawo vatsvakirawo vakomana vakatamba zvakanaka bhora vakatisvitsa futi kuafcon patanga tatiwawo nechinguva chidoko mbichana tichasvikapo. Dai vanga vatitsvakirawo mafriendlies netimu hombe segadziriro rekuenda tisanonyadzisa tisangonoita maplaceholders kana taendawo kutitsvakira mafriendlies nenyika dzinotambawo dziri pamusoro. Kutotsvaka mafriendlies nana Malawi nana Mozambique hapana kugadzirira kwatinenge tichiita. Taishuvirawo kuti nyika yeduwo inotambawo zvakanakawo zvinodadisawo zvekuti tinogarawo chitawo kubukira bhora tichionawo timu yedu kwetozogara tichionawo naSenegal Zimbabwe yabuda kudhara. Vanofanira kutsvakawo mateams anovapawo kombetishini iri na tinotenda.
Makadiniko muri yeZimbabwe? Ini ndinoitwa Beauty Svanda. Ndiri kuno kuSouth Africa, ndinobva kumberengwa Matezi. Ndokwandinobva nokumhoresai meseji kwaisa shamwari dzangu dzose.
Makadiko veStudio 7, inangu ndinenzwi Desire, ndirimo kuwadzana muHarare umo. Ndinodzidza hangu pawadzana 1 High School, ndiri Form 3. Ndine pfungwawo dzanguwo dzandiinadzo asi vanogona kusadziteererawo kana kungobatsirana sezvo tiri pakuchema hama dzedu dzakashayika. Ko avo vari kunzi vari mu havasati vaona rubatsiro, chikafu hachisati chasvika kwavari. Marori acho akatakura chikafu ari kuti rodhi dzakaparara. Ko zvanga zvakadii hurumende yaonerana pamwe yatakura vanhu ivavo nezvikopokopo voendeswawo panzvimbo iri nani isina madhaka, isina kuparadzwa nemvura, vounganidzwa kungava pachikoro, kungava panhu pavanongounganidzwa vakawanda voona rubatsiro.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo haane neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mepenyuro ye Iran inoti mafashani emvura auraya vanhu vanoita makumi maviri muguta reShiraz riri kuChamembe kwenyika. Vanhu vemuIran vari kunyora pasocial media vachishora mutungamiriri wenyika pamusoro pemabatiro aari kuita dambudziko iri. Chikwata chevana mazvikokota vakazvimiririra chichaongorora kuti mapepa endege anopiwa makambani endege anopiwa makambani endege sei zvichitevera kudonha kwakaita ndege mbiri dzeBoeing 737 Max 8. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu amai Elaine Chao vati kufamba vanhu vasingatyire njodzi ndicho chinangwa chavo chikuru. Sangano reUnited Nations riri kutsvaga mari inoita mamiriyoni mazana maviri ane makumi masere nemaviri emadhora $282 million kuti ibatsire vakawirwa nenjodzi yedutu mupengo idai muMozambique. Mukuru webazi rinoona nezvekubatsira vaMark Lowcock vati mari iyi ichashandiswa pane zveutano, pamvura, zveutsanana pamwe chete nezvekudya. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa chanonoka Wande ndiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. United Nations Development Programme inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vanoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu vakaona dambudziko redutu mupengo idai. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kutyaira marori makuru muSouth Africa zvinoti zvakugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoti zviri kuitwa nezvizvarwa zvenyika iyi. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekupema muBotswana huri kuwanda. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.